Constitution is an very clear one. Kana uchidanja kupa constitution uverenga. President vakataura pa youth conference, the women's conference. Kuti mu political resistance ina nini? All the positions will be vacant right there. Which means as ano electoral kacha electoral. And the constitution, you know, every member of the party can contest for any position mu ZANU-PF. Saka zvochinja nokuti mayor ataura.
Parikunzika honorable imi muri kuda kuti mai mugabe vakwikwidze chigaro icho chichi chevice president icho kwadi.
Unoda kundiforceredza kutaura zvaunoda kuti nditaure iwe handi. Une zvauri kuda kuti nditaure zvauda kundiforceredza kutaura handi. Ofucha. You can't lead me to a certain thing. Inini mai mugabe, Dr. Grace Mugabe, munhu wakafanana newewo, vane rights yekukondesa pavanoda. Wazvinzwisisa ka? What counts most ma votes va win here kana vadyiwa zvapere vaka win to celebrate
zvimwe zviri kunzi nevanhu munogoda kunge muri kurerekera kune rimwe divi inyaya yekuti makadzokorora mashoko ekutiwo kune mumwe munhu ari kutungamira nyaya kunetsana mubato anobva iko ku Mashonaland Central Province uko nezvekuti pasine gamma toxic
vati vanhu vati kuvari kutuma vanguti vanhu asamazi kanda kati pasine gamma toxic namboramba here pasina gamma toxic pasina ari kuramba kuti pasine gamma toxic first
place mutauriri webato re
pasine gamma toxic ari kuramba kuti dziani mutauriri webato ari kuramba kuti pasine gamma toxic
varu gare gumbo
haina vasati vandiudza izvozvo so I can't comment on that. But what I can tell you today is the first lady vari kuti pasine gamma toxic and the mayor ndiri kuti pasine gamma toxic and the mayor of Zimbabwe ndiri kuti pasine gamma toxic and the Midlands ndiri kuti pasine gamma toxic goko nembudzi ndiri kuti pasine gamma toxic kana iwewo kuti pasine gamma toxic I know that.